chekwata ichi nezuro manheru chakaitirwa mabiko nehurumende chisati chasimuka nemusi wechitatu svondo rinouya vatambi nevararidzi vakaunganidzwa ava vanoita ivo makumi masere nevapfumbamwe makundano eo africa games ari kutanga musi wechishanu musi wa8 kurume achipera musi wa30 kurume mutambi wechesi zhemba jemusi uyo ari pachinhano chegumi nenhanhatu pasi rese anoti ari kuona menduro yegoridhe chete chete maziso ake
makore ese ndozikanwa ndiemagold medal ya ndozoka negold medal
ukuwo mumhanyi wemijaho mipfupi bradley makuvire anoti haasi kuvimbisa zvakawandisa asi kufadza ruzhinji rwezimbabwe
kutarisira kuwanika mumens final 400 meter hurdles yaupiwa fellow countrymen kumhanya 4x400 meters
asi mutambi werugby carlos matematema anoti ari kufara nekusarudzwa kumirira nyika achiti iye chinangwa chavo sechikwata imenduro yegoridhe chete
ezuka tine gold because westandard tashanda zvakanyanyisa
zimbabwe iri kushandisa zvekare makundano eall africa games aya kugadzirira makwikwi eolympic games ayo achaitirwa kuparis france muna chikumi murayiridzi wemutambo wejudo simba rake mashaya anoti vatambi vake vari kugadzirisa zvakasimba vari kunze kwenyika vachitaura nezuro pamabiko ekuonekana nevatambi aya gurukota rezvemitambo muzvare kesti coventry vakati hurumende iri kubata zvachose kubva kumbatya dzemitambo kusvika pekugara makundano eall africa games akamboitirwa muzimbabwe muna 1995 apo dzinhandare dzaive dzisiri dzakanaka kwete iko zvino apo dzangoti ngondondo nekusabatwa zvakanaka makundano eall africa games ayo anoitwa mushure memakore mana ega ega akapedzisira kuitwa muna nyamavhuvhu 2019 kurabat kumorocco akambosendekwa muna 2023 nekuchirwa kwekuparadzira kwechirwere checovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini michael kariati